Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 22 Zvita 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva rekubatana reUnity Day, vamwe vachiti hapachina chekucherechedza sezvo kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichitorwa. Vamwe varairidzi vakashanda munguva yesarudzo dzemunanya mavhuvhu vachibatsira Zimbabwe Electoral Commission vanoti havasati vawana mari dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhasi Zimbabwe iri kucherechedza zuva rekubatana reUnity Day, iro rakanyoreranwa pasi mugore ra1987. Izvi zvinotevera chibvumirano chekubatana chakasainiranwa nemapato anoti ZANU-PF nePF-ZAPU senzira yekuunza runyararo mushure mekunge zviuru nezviuru zvevanhu, kunyanya vaitaura rurimi rweIsindebele mumatunhu eMidlands neMatabeleland, zvaurayiwa nemauto ehurumende zvichipomerwa mhosva yekuti zvaida kupandukira hurumende. Pakunyorerana chibvumirano ichi, PF-ZAPU yaive yakamirirwa nevave mutungamiri wayo muchakabvu vaJoshua Qabuko Nongolo Nkomo, kuchitiwo ZANU-PF yakamirirwawo nevaive mutungamiri wayo uye vakave mutungamiri wehurumende yavatema yekutanga muna 1980 vakazove mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe. Asi vamwe vanoti kukosha kwezuva iri hakuchaonekwi vachipomera hurumende mhosva yekuramba ichityora kodzero dzevanofungidzirwa kuti vanopikisa. Vamwe varairidzi vakabatsira Zimbabwe Electoral Commission munguva yesarudzo dzemunanya mavhuvhu vanoti havasati vabhadharwa basa ravakaita sekuvimbiswa kwavakaitwa neZimbabwe Electoral Commission. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira varairidzi reEducators Union of Zimbabwe, Muzvare Tafadzwa Munodawafa, vanoti varairidzi vaneta nekufambira mari dzavo kumahofisi eZEC ari mumatunhu avakashanda vari, asi vachiwana vanhu vari mumahofisi awa vasina zvavanogona kuita pamusoro pechichemo chemari dzavo.
Varairidzi vari kushungurudzika zvikuru nenyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission haisi kuvabata zvakanaka. Vanovimbisa varairidzi kuti vanovabhadhara nguva yoga yoga pavanovapa basa. Gore rino rose varairidzi vanga vachipiwa mabasa kuzeki anofanana nekuita voter inspection, voter education, zvakadaro daro nezvekuvhotesa, vachitora mwedzi yakawandisa vasati vabhadhara varairidzi mari yavanenge vakavavimbisa. Tichitaura izvozvi, varairidzi vakavhotesa muelection yaAugust havasati vapiwa muoro wavakanga vakavimbiswa nezeki. Zvinova zvinhu zvisingabati varairidzi zvakanaka. Nesiwo tinomirira varairidzi. Educators Union iri kuto funga kuti zviri nani tiendese zeki kukoti nemhaka yokuti vabreka contract yavo mwedzi yawanda pasina mari. Nguva imwe yachona inenge yakaiswa payment aya muRTGS value inenge yadzika zvokuti pavanozopiwa mari iyi inenge isisina chainoreva. Zvinenge zvatova nani kuti vabhadharwe mari iyi neUS dollar.
Mati mimi sangano renyu riri kufunga zvokuenda kumatare edzimhosva kuti Zek ikubadarai mari yenyu pabasa ramakaita. Pane zvamaka nyorera napasi here neZek pamaka tanga kuita basa iri?
Zeki yanga ichi pinda muzvibvumirano, macontracts nemurairidzi mumwe nomumwe avanga vachishanda naye. Varairidzi ava va iye zvino pavakuvhunza mari yavo vanongonzi pinda muofisi vachinzi aiwa inda kune iyo vakungopoteredzwa poteredzwa mumaofisi avachawani mhinduro kuti vanzwe kuti mari yavo inobva kupi. Saka isusu seunion tinomiririra varairidzi ava. Saka on that basis tinoda kushandisa iwawo macontracts avo.
Muzvare munoda wafa, panipo kuZek vamakataura navo here uye iyo Zek iri kuti chii pamusoro pemari dzevarairidzi?
Zek ine maofices mumadistrict akasiyana siyana akawanda. Madistrict offices havane vashandi varivo vanenge vachishanda kuengage varairidzi nguva dzavanenge vachidiwa pamabasa. Ivava vashandi ndo vanenge vasisina minduro mumadistrict offices umu amuwanzowanikwa ane minduro chayo chaiyo. Chero ukada kutsvaka mumabiga offices mafone number hauwawani. Zvinova zvinofrustrata zvinozokonzera kuti sevarairidzi tifunge kutora court action.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reEducators Union of Zimbabwe. Muzvare tafadzwa munoda wafa vari parunhare nestudio 7. Tatadza kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission Ambassador Rodney Kiwa sezvo nhare mbozha yavo yange isingadavirwi. Bato rinopikisa reCCC rinoti imwe nengo yavo inoshanda neboka revechidiki vari mumwe weamiriri vedare reparamende vakadzingwa nevanozviti ndivo munyori mukuru webato iri vasengezo chavangu vapasho sevanda vakambodaidzwa kumapurisa kuBulawayo Central nezuro mangwanani. Vasivanda vakaudza Studio 7 kuti vakanga vachibvunzurudzwa nezvehurongwa hwekuratidzira uhwo hunonzi huri kutarisirwa kuitwa nhasi muBulawayo, asi vasivanda vange vasina ruzivo nezvehurongwa uhwu. Mapurisa akanyima bato remutwakazi mvumo yekuratidzira vachivapa chikonzero chekuti vari kutarisira kuratidzira kwakanyanya kubva kubato reCCC kubva nhasi. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Nyati, asi vati vange vakabatikana nezvimwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata mutauriri webato reCCC vapromise mukwananzi kuti tinzwe zvizhinji.
Mapurisa anga ashedza mutungamiri wemayouth Secretary weAdministration Honorable Passions Vanda kuBulawayo vachida kumupomera mhosva.
Chikonzero chavanga vashedzerwa kumapurisa changa chimbori chei?
Yekudedzera kuratidzira kwevanhu veZimbabwe pamairano nemaelections asina kufamba zvakanaka, asi ranga risiri chokwadi, dzanga dziri nhema.
Iko kuratidzira kuri kutaurwa nezvako uku kuriko here zveshuwa kana kuti mashokowo ari kungotenderera tambo dzinzwa dzichitaurwa taurwawo kumwe? Zvakamira sei ipapapo?
Anga achipomerwa mhosva isipo isinga existi mumitemo yeZimbabwe, akavatsanangura kuti haana mbodaidzira kuratidzira kwevanhu. Akangotaura chete kuti ndo urongwa huripo, kana nguva yacho yakwana mapurisa achaziviswa zviri pamutemo, sezvinoitwa nemutemo vanhu voratidzira zviri pamutemo. Ndo nhau hombe yaanga adaidzirwa nemapurisa.
Matanho amatorawo sebato ndeapi pamusoro penyaya iyoyi?
Tatumira magweta edu makuru ikoko kunomiririra panhau yaanga achipomegwa. Tinotenda kuti azonzi ngaaende hake kumba, haana kupfigirwa muchiturongo.
Mashoko enyu oimise bato pamsoro peku shandidzana kwenyu nemapurisa munyika panyaya iyoyi kana pane dzimwe nyaya dzamunoendeserana kumapurisa nadzo.
Tinoramba tichishoropodza nyaya yekuti mapurisa anoramba achidaidza vanhu, achisunga vanhu, achivhundutsira vanhu vasina mhaka.
Avo vange vari mutauriri webato reCCC vapromise mukwananzi vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights riri kushora hurumende nemakanzuru pamusoro pekupararira kuri kuita chirwere chekorera munyika. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vanoti hurumende nemakanzuru havasi kushanda nesimba mukumisa kupararira kwechirwere ichi. Bazi rezveutano rinoti kusvika pari zvino vanhu vanoita 200 vakafa nechirwere ichi, vamwe 130 vakapinda muchipatara nechirwere ichi kubva mumwedzi wakukadzi. Vamafunda vanoti pari zvino hapana nhanho ichatorwa nesangano ravo sezvo vari mubishi mukubetsera nedzimwe nzira.
SaZimbabwe Lawyers for Human Rights tiri kuti makanzuro anova malocal authorities nehurumende, ndovatiri kuti malocal authorities necentral government hurumende ndo vatiri kupa mhosva yekukonzeresa kudzoka kwechirwere chekorera zvakare muZimbabwe. SaZimbabwe Lawyers for Human Rights nokuti makanzuro aya nehurumende wane maobligations ekunga vachigadzira kuti vanhu vagare muenvironment yakanaka isiri harmful kana isingakuwadzi vanhu, isingakuite kuti vanhu vakwanise kunga vachirwara muenvironment yakachena. Bumbiro redu reZimbabwe pasection 73 rinototipa kozi rekugara panzvimbo dzakachena, an environment which is not harmful to people's health or well-being. Those are not our bumbiro remutemo section 77 rinotudza nyaya dzekuti mvura yakachena ngaipihwe kuwanwa. Saka makanzuro aya nehurumende ndozviri kutadza kuprovida mvura yakachena, ndozviri kutadza kuprovida environment yakanakira vanhu. Ndosaka tiri kuna cholera, zvirwere zvakasorwariwa in the ancient world, zvirwere zvakasorwariwa kare kare kusma stone age period zvodzoka kuZimbabwe. Tiri kuti cholera ifanira kunge ichiri kuwanikwa muZimbabwe. Payakatotivhiringa 2008 paya takatowadziwa zvakakwana, tainge isingafaniri kunge ingaitomboripo cholera, asi tirikuona futi yadzoka zvakare. Saka masystem edu masanitation edu kwatinogara hakuna mvura, hurumende nemalocal authority ndo vane problem.
Vamafunda, pane matanho amuchatora here seZimbabwe Lawyers for Human Rights pamusoro penyaya iyi uye ndeapi matanho aya?
Pamatanho atiri kutora hatina kutotanga izvozvi, takatotanga kutora matanho akawanda kubva kare sezvamunoziva kwanana Buhera Murambinda kumagweta edu nanamukoma tatenda Sigaoke naSisipegi vakatobata vanhu kumakanzuro ikoko kunana Buhera uku kwanana Murambinda vachitovanyorera magwaro ekuti gadzirisai maresidensi kuti vanhu vange vari kugara panzvimbo dzakanaka. So takatovapa zvimira zvirango kuti itai basa. Saka tiri kutoasesa kuti zvaitwa here. And hakusiko kwega, kumakanzuro akawanda kunana Harare City Council makaona mukoma tinashe chinopukutwa vakanyora tsamba mazuva pfuura apa kune City Council vachivaudza kuti gadzirisai. Havana kutongonyora tsamba nechikare, vakatoenda kucourt tichimirira umwe mugari wekukuwadzana tichitotaura kuti gadzirisai kuti magarire wanhu tigare mune zvakanaka, kwete kuti vanhu vagare munzvimbo dzine korera. Saka takatofara kuti High Court masondo apfuura yakatopa mutongo ruling yekuti pange pachiitwa matimetable neHarare City Council yekuti mvura vachanga vachiendesa mvura kune vagari vemuHarare nguva dzakadii kunzvimbo dzisingawereresviki mvura yemutepi. So pakatopihwa a decision ne dare the High Court kuti publish it kuti muchanga muchendesa mvura kunzvimbo idzi nemabota bauza zvimatenge zvemvura zviya. So ndozvatiri kuita hatinoita kukwana mutare chaiko munotorata namukoma matanda hatisi kumira ikoko takaenda kubulawayo takaenda kuna nagweru kuna nahwange nenyaya dzemvura hatisi kuzoregedza kuti timirire vana vezimbabwe panyaya dzekodzero dzavo panyaya dzeutano hwavo right to health ino imombombiro right to life iri mombombiro so sezimbabwe lawyers so human rights kune vaya vanenge vachifunga tinongomhanya kana kwasungwa mukoma job ngarivhumba kwete ndo zvinhu zvatiri kuita izvi zveenvironment yedu mamarights arimo muconstitution aya zvehealth yedu zveutano tiri kuramba takatsika ipapa hatitombomiri zvokuti vana vamwe pavari kuenda kumaholiday vamwe pavari kutora maleave sezvamanzwa kune mumwe vatungamiri venyika vatotora leave kunoti zete isi hatitori leave hatinakisi
avo vanga vari mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vari parunhare nestudio 7 hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi vanorarama nekutengesera mumigwagwa vanoti gore rino zvinhu hazvisi kuvafambira sezvavanombozvitarisira munguva ino yezororo rechristmas kana vachienzanisa nemamwe makore adarika sezvo vatengi vari vashoma mumwe anotengesera mumigwagwa yeHarare vaishe kwenda vanoti mamwe makore nguva ino yezororo ndiyo nguva yavanombosinhonga-nhonga asi gore rino vanoti masango matema kuti tinzwe zvizhinji Evans Zininga weStudio 7 aita hurukuro navakwenda
before COVID nolidiza aitenge kuti samarisidzo kuti saudara kwezo zvati aigona kupusha mavolumes 23, 24, 25 but izvo zvinhu zvakatodhako
saka vanhu vari kubatana nei kana muchiti zvinhu zvakaoma muomero wamuri kutaura
ndume yekuti unokwanisa kuti ndichinotete nemauyi anozi machima emiri yako like indospecialize nemabhero nezvimai zvemarana zvezvo machima madiiandii but unenge wakutokoswa kuti unogona kumbotojoina vanoita zvehuko ya yeah, is sort of you could diversify mauyi malivelihood acho otherwise as make sense
ko iyo mari cash chaiyo mari iri kutendererawo zvakadii muvanhu
ya asi zvandatora zvai kuti haatiche kutenderera mumasizon I think vanhu vari kungotira kuda kuona kuti budget yakapropozwa ichavaafida so otherwise hamasisi mari yekutenderera tinganyepirana
zvamungati imimi ndo zviri kutengeseka zvekuti vari mubhizinesi rakati kana kuti rakati ndo vari kutombobata-batawo ndezvipi
tingangoti vanhu vari mufield yezvekudya but manje iri heavily contested nenyaya yekuti kuti uzoitengesa chikafu manje yadzoipanana chichichi zvino zvezvakuda pepawek yakawanda futi kuti iwane zimbabwe muva zenzisa nenyaya yecorruption kuti utange kuda kuita zvinhu zviri fomal chaizvichaizvo muarea iyoyo mawani chaio chaio bcause chikafu yavanhu vari kupushawo asi tichitarisa inaangusaidi kandinonyaya yekumeja kwehembeko unonyatsoona kuti zvakadhaka bcause kwaiita challenge yekuti kubva pakatika covid kukaita pakabva kwaitsvaka karaist timu reyo inogarana kana makambuni dzakatemikako
tombokanzwa
marana manje ureda kutoexample kuti ini pandaenda kuchikoro ndaitengesa machimu ndaigona matekesa ne2018-16 but pakazonetika covid marana akatanga kuti zvinhu zviya zvakuita matendelas ma8 mutauni ukatopinda mucbd unogona kutaana chino ataitengesa ne15 kana 18 ibuda kana ne7
avo vanga vari mumwe wevanotengesera mumigwagwa yeHarare vaishe kuenda vachitaura naEvans Zininga weStudio 7
munangagwa isu hatichakuda munangagwa pachinhambo chekuti vanhu vakawanda vararame vachichema nekutambura nekuda kwako munangagwa uri 1 chitakutoona kuti zviri nani wewe wacho utobva pachigaro nekuti hatichakuda isu chisiya chigaro nekuti hapana wauri kutungamirira wakangozvitungamirira uri wega uri kungotsvaga kuda kuzviitira zvinhu zvako wegani isusu hatichada izvozvo taneta newe hapana akakuvhotera wakangopinda pachigaro zvechisimba nyika yezimbabwe waikundika waitadza munangagwa siyana nesu tizviraramire siyana nenyika yezimbabwe izvisimukire pane kuramba wakaitsimbirira nguva nenguva taneta newe munangagwa
Hello, Pastudio 7 apo. Pastudio 7, motamba here? Zvoshuvira upinde mugore idzva. Ngatifambe mugwagwa zvakanaka. Nechiti Happy Christmas and Happy New Year. Mufambe zvakanaka. Musaite madziyo wee. Tinotenda pabangwa apo. Muriko here? Hama ndochingamidza. Ndatenda.
Makadi, makadi, Pastudio 7. Ine ndiri kutaura ndiri kuti chero muzimbabwe purisei Zimbabwe Republic Police chero arambidza musangano wanga uchida kuitwa isu tichangozviita vachingade vachida tinongozviita madiri atinoita hapana chatimisa hapasina chokumirira kofa kofa hapana china chakumirira kuti tife takutozvitangisa ini anoda kundiona ngandiuye anditsvage
Makadi paStudio 7 ndinorwadziwa nekuita kwevanhu veZanu PF nemajaji avo vangatongera pasi jangwa 30 years pajeri nemhosva yaakapara nekuti vari kuseva kuti munhu akauraya munhu veZanu PF zvimwe chete zvone zvavari kutaura zvekuti vane umbowo hwekuti vatapfuma nemasaya vakaurawa vachiurayiwa nyaya dzisiri dzematonge hwenyika saka chakazovakonesa kuti vachibata munhu akavauraya kusvika nanhasi vachingoti tiri kuongorora tiri kuita mainvestigations ndo maperedzera avanoita nyaya dzacho ndokuita ndosaka vanhu vari kutaura kuti nyika muno everything is captured nezanu pf judiciary yakepshwa polisi yakepshwa army yakepshwa hatisisina chiri kufamba munyika chakanaka
Pastudio 7 apo ndine kukashika madzika futi zvakare kuti iwo magweta ava shabangu sei vachiti iwo triple c ne mdc zvakafanana havasi kuona here kuti vari kumanikidzwa kana kuti vanokushandiswa kuti vatsigire zvinhu zvisiri izvozvo kana kuti zvinhu zvisiri pamutemo nekuda kwemari nyika iri kuzoona nyika yakatarisa vachamisa rambai makadzvanya nyika dzese dzepasi dziri kuzoona zviri kuitika kuti hazvisiri pamutemo okay ndinotenda zvangu
Pastudio 7 yapo, Pastudio 7 yapo, makadi kwapo. Esh, zvine zvevo zvokunyika kwedu kwako mwana we. Ana Shabangu ari kuramba musoro wavo, ED uri kuramba musoro wake kwaitoda vachamisa. Zvichiri zvega here izvi. Zimbabwe yese anese zvanopiva kunangadza nemusoro wachamisa. Munhu otoendere kukoti kuendere musoro wake. Aimbitire musoro isina kuropafadzwa vanhu ivo. Kune musoro yakanoitwa. Ita wenyaka anoitwa. Kwete mudupo kuramba nemusoro munhu yenyu yakazare maropa pfungwa dzokuurayana ana chabangu shandisai musoro yenyu kwedo shandisa umwewo munhu wakazvarwa ndima yake nababa yake wakaropafadzwa shandisai yenyu masoro aa
mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeamerica
Vanomirira America kusangano reUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield vanoshungurudzika zvikuru kuti hapana zvizhinji zvachinja muSouth Sudan mukati memwedzi mitanhatu yapfuura vachiti America iti vezvematongero enyika na chido chekugadzirisa zvunhu sezvo zvunhu zvakabvumirwanwa kuti zvigadziriswe mwedzi mitanhatu yapfuura zvisina kugadziriswa nanhasi wese zvunhu zvidiki zvakaita sekuti ndiani achavhota vacha vota sei uye kuti vanovhotera vanhu vari pazvinzvimbo zvipi muhurumende hazvisati zvapindurwa nanhasi wese vachiti kubetsera hurumende yakafanira kubata chigaro iyo isina zvizhinji zvayaita zvinopa mufananidzo usina kunaka. Amai Thomas Greenfield vanoti kubetsera South Sudan nemari kunofanirwa kuitwa mushure mekuona kuti pane chido chitsva chekuunza runyararo nokugadzikana pamwe nokukwanisa kusvika kune avo vanoda rubetsero muSouth Sudan vachiti zvakare hurumende yakafanira kubata chigaro inowana mari yokufambisa mabasa ehurumende kubva mukutengesa mafuta anobva mumigodhi emafuta emuSouth Sudan. Amai Thomas Greenfield vanoti South Sudan vane kodzero yekuti mari inobva mukutengeswa kwemafuta anobva munyika yavo iri kushandiswa sei uye vachiwanawo zvavanowana kubva muhufumi uhu vachiti hurumende yakafanira kubata chigaro inofanirwa kushandisa mari yenyika mukugadzirisa nekubetsera vanhu zviri pachena. Amai Thomas Greenfield vanoti America iri kushungurudzika nouwandu hwekurwisana utsotsi nekuchorwa kwekodzero dzevanhu muSouth Sudan vachiti vakatemera zvirango pana Gordon Kohang Biel, Gatluak Nyang Hoth na Joseph Matiel wa Jang pamusoro pekubata vakadzi chibharo nekutyora kodzero dzevanhukadzi nevanasikana pavakarwisa dunhu reLee County of Unity. Zvikwata zvevanhu ava zvakanga zvakapakata zvombo zvakabata chibharo vanhukadzi vazhinji vakange vabvutwa vamwe vavo vachipiwa semubayiro kumatsotsi akanga atumwa kunorwisa dunhu iri. Amai Thomas Greenfield vakati America yakamirira kuti mutungamiri weSudan vake vazadzikise chivimbiso chavakapa chekusunga vanhu vakapara mhosva idzi nokuvakanda mujeri. Amai Thomas Greenfield vanoti hurumende iri kufanotonga muSouth Sudan inogona kusarudza zvainoda kuita kubva muzvibvumirano zvekuunza rugare zva2018 zvinoita kuti South Sudan ikwanise kuita sarudzo dzejekerere mumwedzi gumi nemiviri iri kuuya kushandisa mari yairi kuwana mukuona kuti vanhu veSouth Sudan vanowana zvekudya zvakakwana uye kubata kusunga nekukanda mujeri vanhu vakapara mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Vanoti America inokurudzira hurumende yeSouth Sudan kuti isarudze zvakanaka vachiti pava nemakore anopfuura gumi nemaviri hurumende iyi yadzikwa naizvozvo hurumende iyi inofanira kuchiratidza gwara rayo. Mashoko awa anoratidza maonero eAmerica pamusoro peSouth Sudan.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva rekubatana reUnity Day. Varayiridzi vanoti Zimbabwe Electoral Commission haisati yavabhadhara mari yavo yekushanda panguva yesarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare nhasi manheru, atiri kupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.